vachitaura nestudio 7 vane uso pevanoti denda iri riri kuvapedza sezo risingarapiki muzvipatara zvemunyika izvo zvisina mishina yekubata chirwere ichi chisati chakomba. Muzare Ignas Gurune vane uso pevanoti chirwere ichi chiri kuuraya vane uso pevakawanda.
Saka tombotarisira kuti pakaitwa budget ra 2025 takambokumbira kuti dai pawanikwawo allocation inoinda kuvanhu vane albinism kuti tikwanise kuwanigwa mishini yokuti tigokwanisa kuongororwa kenza isati yanyaya kuindi isati wanewo medication yokuti tikwanise kurapiwawo kenza muno munyika medu nokuti yatiparadza zvisingaiti.
Amai Limbai Manyara vekwasadza kuchivhu vanoti mishonga yemafuta yekudzivirira chirwere ichi inodhura uye vakawanda wavo vanotambura.
125 mils renivia rikukosta $22 to $25 of which isusu tinoda kana mabhodho 3 kana mabhodho 4 pamwedzi, saka zvinotigoshera.
Vanotungamirira mabasa musangano reZimbabwe Albinos Association vakuda kwashe masvinyange vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vane usope zvinoshayika nekuda kwechirwere chegomarara.
Tinoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti dei yaita decentralize this cancer treatment facility kumaprovincial hospitals ose so that whoever feels he needs to be tested anokwanisa kuwana that help in time this will save her life.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzanai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center mumasvingo vanoti dambudziko rechirwere chegomarara rinosvika pazvikamu gumi kubva muzana kuvanhu vane usope muAfrica. VaMasinire vakurudzira veutano kuti
inowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism kucreata awareness nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi zvakakosha kuti vanhu vane albinism vabatsirwe kuchengetedza ganda ravo nokuvapa mishonga atoti masunscreen ayaya.
Dr. Masinire vati chirwere ichi chinowanza kukurira vane usope ane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana. Vaenderera mberi vachikurudzira kuti zvipatara zvose zvikuru zvematunhu enyika zviise vana chiremba nanamukoti vane unyanzvi nezvechirwere ichi.
Vana chiremba vakasangana atoti mamultidisciplinary teams vanamukoti vanodzidzisa nezveawareness, vana chiremba vanonzi madermatologist, vana chiremba vanonzi masurgeons vanogona kuzooperata kenza, vana chiremba vanonzi maoncologist vanenge vachizobatsira vaya vaya vanenge vadiagnosed vane kenza, vaya vanobatsirawo even nokutaura vepsychology neinei.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi reutano munyika sezvo mutauriri waro vaDonald Mjiri vati vari pazororo. Vakatitaura nemumwe wavo amai Josine Chimonyo avo vakati tiise mubvunzo patsambambosha iyo yavasina kupindura panguva yekuenda pamhepo. Gwaro rakabudiswa pakaverengwa vanhu munyika muna 2022 repopulation and housing census rakati vanhu vane usope vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe ane makumi mana nemanomwe 1747. Ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.